Izvi zvaziviswa nemumwe mukuru mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji kubva munjodzi, Recival Protection Unit, CPU, vaNathan Nkomo. VaNkomo vanoti hurongwa hwavakatanga hwekupega nzvimbo nekugadzirisa migwagwa igadziriro yekuvakwa kwemisha yeavo vakawirwa netsaona yemafashamu emvura vari kufanogara mumakamba engangu nekopa.
Tine rimwe purazi ratakawana kwachaya miti rinonzi West End. Apa ndopachavakwa neimwe kambani inonzi Higher Life Foundation, ichavaka dzimba mazana mashanu. Shamwari dzedu dzinobva kunyika yeChina dzichavakawo mazana mairi nemakumi mairi ipapo. Ende chinonyanyonakidza panzvimbo iyi ndechekuti hatisi kungovaka dzimba chete, tavapa mastendi mahombe anokwana kuti vaite zvokurima, vaite zvokuchengeta huku, nekuti hatidi kuti vanhu avaramba vachingopuhwa chikafu nebazi resocial welfare.
VaNkomo vanoti CPU iri kushanda zvakasimba kuti urongwa uhu hukurumidze kupera uye kuti vanhu vatange kuita mabasa ekuzviriritira muupenyu hwavo.
Mvura ichatanga zvayo kunaya, asi totarisira kuti kana kuvaka kwatanga, tichatsvagawo mazano atinoita kuti tikurumidze kuti dzimba idzi dzivakwe, nekuti mapurani adzo ose apo, zvinodiwa zvapo. Kutanga vetinotarisira kubetsera ndeavo vanogara mumatendi, machild headed families, kune the elderly, kune vari physically challenged, vese ivavo tinonga tichiva prioritize.
Hurumende haina kunyatsobuda pachena kuti vanhu vachatanga kugara rini munzvimbo itsva idzi. Pasi pechirongwa chehurumende, mhuri dzinodarika mazana manomwe ndidzo dzichavakirwa dzimba zvechimbi chimbi. Mumwe wevanhu vasiri kuda kuramba vachigara mumatende avari, amai Emma Dube, vanoti vanofara kuenda kunotanga upenyu hutsva panzvimbo yakadzikama.
Vakuru vanode zvavo zvokudya zvinenge zvakaringana kana environment chaiyo chaiyo munhu une nzvimbo iwakajairira. Kudai kuri kuti nyika yedu ine zvakakwana, ukaona pozi apo pari kugare munhu, utano hunodiwa, matoilets, mvura dzakachena dzekunwa, zvandataura zvese zvezvikoro izvo, ngokuti kuti vanhu tinotarisira ramangwana kazhinji kuvana.
Mumwe mugari wepangangu holding camp, amai Priska Mutema, vanobvumirana nemashoko aamai Dube. Amai Mutema vanoti hazvibatsiri kuramba vari pangangu sezvo nzvimbo iyi isina kukodzera kuti irambe ichigarwa nevanhu.
Tinotarisira kuti vanhu ivovo ngatisimudzwe tiiswe panzvimbo dzekuchengetwa dzakanaka, kune kuti tirambire panzvimbo isingaiti, tichizoona futi kuparadzwa kuchiuya, mafashamu echinga auya. Saka tinoshuvire kuti tese nevamwe vedu ngatizwisise kuti tiende panzvimbo dzatinenge tasarudzirwa ngehurumende yedu kuti tigare tikwanise kuchengeteka.
Vanhu mazana matatu nemakumi mana ane vanomwe vakafa, vamwe vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe vakasara vasina pekugara, apo dutu mupengo recyclone Idai rakarova kumatunhu eManicaland, Masvingo, Mashonaland East nedzimwe nzvimbo dzeMidlands pamwe nekuMozambique. Vanhu mazana matatu ane makumi mana nevana havasi kuzivikanwa kunzi vari kupi. Kuchimanimani nekuchipinge ndiko kwakanyanyoparadzwa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.